chabutangi sisa za shunorewa ndize kuti kana urumendi ya asiuma chikweret ichi zaku itabuti chikweret che urumende chichikwire uye zaku zewa kuti ma taxpayers ndo wacha zenge achibada chikweret ichi mbati makaona kuti nambu zikuwa tukutarisana ne maparaseta wa edu zhinji inyaye corporate governance failures uye inyaye mapolitical interferences anga achiitwa kuti ma decisions anga achitorwa anga ari ma decisions asiri commercially sound. Saka I think affect welfare yema citizens negatively in the sense that hurumende kana yaasiuma chikwereti ichi zvakureva kuti ma taxpayers tisa kuzochibhadhara through either ma increasing taxes or reduction in expenditures kune zvimwe zvinhu zvingadai zvichi like zvinana social welfare nezvimwe zvakadaro. Saka I think ndo negative implication of course mudonzo rehurumende reyamunangagwa vauya nedonzo rekuti Zimbabwe is open for business but zvaafecta macroeconomic sustainability yedu nekuti zvaakuita kuti chikwere chehurumende chikwire uye kuti zvinhu pamwe zvitadze kuzogadzikana zvakanaka kana chikwere ichocho chakwira. Saka I think ndo dambudziko riripo kuti hongu tinoda kuti mainvesta anga achiuya but hongu tinoda kudhila nenyaya the national debt. Iri pamusoro-soro makaona domestic debt yenyika officially iri kunzi iri pa6 billion foreign debt officially iri kuma12 billion but tiri kutarisira kuti domestic debt yedu icharamba ichikwira isaita tatanda maelections dai zvekuti inogona kupedza gore pane chikwereti chekuma10 billion ende zvichitaita dambudziko tiri kusiyira vana vadzukuru I think malegacy debts achazovatambudzawo nekuti hurumende pari zvinhu haina capacity yekunge ichibhadhara chikwereti izvi.
Asi chikwereti chakadai chingangotorwa here pasina kunyatsozikanwa kuti mari yacho yakakweretwa yakafambirwa sei Dr. Zitamba?
Hatini ndo imwe nyaya iyoyoyo yandakangana kutaura zvangu inyaya yakakosha iyoyo. Pane pachifanira kuitwa an audit normally yekuti tinyatsoziva kuti mari yakanyatsa kunge ichifambiswa sei nekuti makaona dzimwe mari dzacho kuziviswa kwamboita mascandal aivhovha maminista mapoliticians nguva dzapera idzo. Saka zvizvi chikwereti chacho chaifinansa zvinhu zvazvisinei nekuwandudzwa kwemabasa epazisco skill.
Tichitarisawo kune rimwe divi asi kahurumende iri kuti zvinobatsirawo kuti visco skill ikwanisewo kuwana vekunze vanoya kuzouchika mari nekuti hapana kaangade kutanga basa aine mutoro wakadai.
Zvanachifunga inini aidha investa rira kuya muzimbabwe anofanira kuita assume that debt or that debt yaigona kutransforma into equity yehurumende. I think pane mamodhero akawanda anogona kushandiswa